very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 6th, 2016. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight, PJ, on the Women's Roundtable, we are looking at the launch of the He for She campaign, which is a United Nations campaign that was launched by Zimbabwe's parliamentarians yesterday. The campaign seeks to engage men and boys as agents of change in achieving gender equality. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, please don't forget to join us every Thursday. Pano pachina chemadzimai.
Always seen a lobo mama linga kwatranjalo uti sikona ebule njini. We are on the web, on the internet, on www.voazimbabwe.com, lobanjalo ku www.voashona.com, lobanjalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming from our three Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go ahead and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and you can join in the conversation right now.
More than a third of parliamentarians as such ambulitica, who gona for Urumend, who gona for Vanu Zimbabwe, who gona for Mumwena Mumwe, Snotarisa, Pitka Punitunica, Stone of Mumu Zimbabwe. Ah, Sisa Chaijo, as no Fanaburam, but gender bambe, yes, no Sakatabuti, Vanga Gomidoka, Gomuti, gender, Vanga Chuka Mutimaiwa, Mumukat, Chukutaiwa, gender, Maros. Vanaskana never Napomana, Tikaunza, Vanaskana, my chief said, Nova, do not change it around Manucho, but not custodians of the communities. Nak, Neku Porsha, Pakaita Kutin Ramatsmai, Neku Gona, Unita Matsmai. Saka, yes, you know, don't you eat Papan? I see an event, you know, Peranas, as the process. Takuda would give a room and give a Banava Diki Bangava River and Notikana Mumba, Iowa, Sisong, Wetchirimba, Wetbatiranish, Udago Fundao, Apo Passau, Apo Passau Nets, Queen Carriage, Hundred Yapo, Karka Manaka Dik, Utibono Nets, it has Tora Serious Nets, Tora Masain Subjects, Akao Marara, Nukona Kuta Engineer, Hundred Yang, those are two men and boys, Bakurume, Never Nakomana, Tichikura, Snotangra Mumatinova.
Ukona abantu babhalela izincwadi emafoni nabo betshela ukuthi lingavelekele likhulume velelike lithini ephalamenti ukhona kodwa konoko nje lakho kakusoze kusenze sivala imilomo yethu ngoba lokho onke sikukhulumayo thina uvela ebantwini sibuya lapha sesikhuluma izinto ezivela ebantwini so kakusoze kusenze ukuthi singakhulumi thina njengamalungu ephalamenti and labo abasibhalela izincwadi is very.
Welcome tonight on the Women's Roundtable. We are looking at the launch of the United Nations He for She campaign by parliamentarians yesterday. The campaign seeks to engage men and boys as agents of change in achieving gender equality. We want to hear from you. What are your views on the issue?
And Marv, parliamentarians from across the political divide yesterday in Zimbabwe joined hands to launch the He for She campaign in partnership with the UN Women and the Parliamentary Women Caucus. Speaking at the launch, Speaker of Parliament Jacob Mdenda said this was in line with the new constitution where gender equality in jobs, business, politics and other areas is really encouraged.
And the chairperson of the Parliamentary Women's Caucus, Mrs. Monica Mutshangwa, welcomed the launch, saying it will go a long way in promoting girls' and women's rights, especially with the inclusion of boys and men. The program PJ was launched by the United Nations in 2014. What are your views on the issue?
Yes, it not only is starting to spread throughout Africa, throughout the world, but it started with our own Zimbabwean woman. Her name is Elizabeth Nyamayaro. She's the advisor to the Miss Pumuzile, with the United Nations. So they've incorporated a lot of people, like even the actors, the celebrities.
Yes, you were saying that they've also taken
Emma
in Trevor,
Watson,
Trevor
yeah,
Noah,
Trevor Noah
the comedian.
Yes, he's in the He for She campaign here in the United States. So it's actually a phenomenon that has been spreading all over the world. Now it has reached Zimbabwe, and we are glad that it has reached Zimbabwe. There are so many people that are interested and who are really energetic and looking forward to it working to the women's advantages. Namhlanje kuhlelo lwethu uhlelo asihluzeni bomama sixoxa ke ngohlelo lolu olusungulwe oluqale ukusungulwa khona ngale ngasenhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, uhlelo oluthi He for She. Uhlelo lolu lujongeke ukuthi luhlomise abesifazana lamantombazana ukuthi labo bathole amathuba afanayo labesilisa, batholiswe amathuba afanayo, kungaba kusemsebenzini, kungaba kusesikolo, kungaba ngasezigabeni zonke nje ezempilo, ukuthi bathole amathuba afanayo. Nxa kuyukuthi silomsebenzi munye, mina owesilisa lowesifazane, kumele sithole iholo elifanayo.
Yes, PJ, just maybe before I continue, I can see some of our live streamers are saying no sound. And I see our able brother down there, Gibbs Dube, saying they are sorting it out. So thank you, Gibbs. Nasi pa chirongwa chedu chemadzimai, tirikutarisa isu, chirongwa chakaparurwa nevadare nezuro muharare, chinonzi icho He for She. Chirongwa ichi chinoedza kukuruzira, kuremekedzwa kukodzero dzevana sikana. Tichitarisa isu kuti vakomana vari kudzidziswa here nevarume kukosha kwakaita kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Saka PJ sekutaura kwataita tanzwa kubva kuna amai Monica Mutshangwa.
Yeah.
Vezano PF uyezve vari ivo sachigaro veWomen's Parliamentary Caucus. Vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti chirongwa chakadai chinge chiripo. Tikanzwa zvekuti vamudenda mutauriri weparamende nezuro vakakurudzirawo chirongwa ichochi. Asi mune zvimwe zvandandiri kuverenga ndandiri kunzwa vamwe vachiti ehe zvakanaka zvinhu zvakadai asi madzimai tisakanganwe tsika dzedu PJ.
Yeah. Singakhohlwa isiko lethu, singakhohlwa ukubana sile ndawo yethu njengabomama labesifazane okumele sihloniphane phakathi kwabesilisa labesifazane konke. From what I'm looking at the in the media, there was even an interview between Russell Crowe,
The actor.
Yes, Forest Whitaker, Yoko Ono, and One Direction, and so many others. And they were even tweeting, more than 100,000 men made a commitment to creating gender equality through the website.
Wow, this is very impressive because from what I'm hearing, Mrs. Mutshangwa was saying, she's saying it's very important to have the involvement of boys and men.
Yes.
Because once especially they buy into the program, then it becomes easier to implement.
Yes.
And if they're taught from, you know, at a younger age, the importance of respecting women's rights.
Starting from in our households.
I think also, PJ, maybe we also...
Ms. Kwanyanya is on the line.
Oh, great. Thinking. Yeah, my sound is not very good, but... Honorable Makadi Enyu. Honorable Paulina Kwanyanya. Aiwa, tafatafara kukunzwa inasi ndeje duo. Aiwa, tiri wadi. Imi murimumo we avu wangavari kuchirongwa ichinezuro. Chitsa nangureo kuchaka famba sende chei.
Ya,
Handisi kuziva kuti muchiripo here honorable nhare dzinenge dzisiri kuita zvakanaka. Hello. PJ, nhare dza honorable inenge isiri kuita zvakanaka asi tichaedza kuvabata. Asi tomboverenga zviri kunyorwa nevamwe vari kutiteera palive stream. Emilda Cheese Chicks. She's calling us out. At least you should check the sound before starting. Aiwa tiri kukunzwa izvo chokwadi tichamboedza kuona kuti chii chiri kuitika
kuitira kuti vari kugadzirisa hatingamboita kuti maoko uko nemaoko kunoku zvekare vetechnical ndo vanenge vachiedza kugadzirisa behind the scenes saka vari mushishire kugadzirisa izvozvi saka bekezelanini alavo avangezwa isound kuhlelo lwetu lalamhlanje
PJ. So I think now we're getting some love. I'm sure they can now hear us. But show us some love if you can hear us, because I see somebody has pressed the like button. So maybe now they can hear us. I'm not sure. But we had there earlier on Honorable Gwanyanya, who got cut off. But she was explaining about the launch, and we're still trying to get her back, PJ, so that she can tell us further how the launch went.
Yes. And from what I could hear that all women across the political lines, they were really in this engagement program.
Yes.
Honorable Dorcasi Sibanda of Bulawayo of the MDCT, you can see that she was together with Honorable Monica Mchangwa on the launch yesterday. So it's really encouraging. There is one thing, or there are so many issues that affect women.
And
that
people are coming together.
Together, yeah, without looking at our political affiliations.
Yes, PJ, I think that has been really impressive. And I'm hoping that we can actually get hold of Mrs. Mchangwa, because I did speak to her earlier on, and she had said she's very ready to come on board, because she's the Parliamentary Women's Caucus chairperson. Mm-hmm. So we'll hear from her on the launch as well. Asi sekutaura kwamuri kuita muri kuti imi panga pane ma celebrity akawanda imo muno mu America.
Ehe, vakatozvipira kuti vanoda kupindawo muchirongwa icho chichi. People like Avana Russell Crowe, Anna Forrest Whitaker, Anna Yoko Ono, One Direction, Trevor Noah, na Emma Watson. Ndiye akatoloncha imo muno. Asi achiva chitungamirirwa anorayira mazano anova chizvarwa chemuZimbabwe
izvo ndo zvanyanyo ndifadza PJ
Elizabeth Nyamayaro
tirikuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabasa akasiyana siyana uyezve kana usina kunyatsotarisa haungazive kuti ndiye ari kushanda
namaipumuzile
saka zvinofadza izvi.
Honorable Dorcasi Sibanda kutwa sekona icingwe nemavelas hoti simamukele siyakwamukela kuhlelo lwethu nkosikazi.
Siyabonga.
Akusichathekele ngamafichane ukuthi uhlelo lolu lilusungule izolo likusungule ngayiphi injongo njalo ubone njani wena ngokubona kwakho ukuthi ukusebenzelana lokhu phakathi kwabesifazane.
Ngiyabonga kakhulu ngokuthi lami lingifake ehleleni. Uhlelo lolu silisungule izolo thina edalela ephalamende njenge-Women's Caucus singabomama abangamalunga ephalamende khangele kakhulu inhlupho zabomama. Uhlelo lo usilusungule thina sikhangele ukuthi inhlupho zabomama besizibheke thina singabomama kuphela, obaba singabachathekeli. Sasikhangelele ukuthi lapho sebezikhangele khona inhlupho zabomama labobaba labo bebekhona, xa sisenza any program ezabomama obaba labo bebekhona, obaba ikakhulu ngikhangele labo esingathi ngama-legislators obaba abasedalela ephalamende.
lubonele usemukelwa okungakanani ngabe silisa abangamalunga edalela eParliament.
Kube yinto esigabise kakhulu leyo ngoba besinabo usuphele ekuseni siqalise ekuseni ngabo-9 babuyile sibili ababuyanga bonke but iningi labo belikhona lisisekela ngenkulumo zethu lapho kade sikhuluma bonke bebekuzwisisa sisekela njengamalunga edalela ephalamendi njengabesilisa
ye. Maybe Marvelous, yeah, you would want to speak to
Honorable. Yes, I'll take advantage. Honorable, maybe tell us a little bit about the program. How was it received, especially by the male parliamentarians that you were with?
Thank you very much. In most cases, as women caucus, we focus mostly on women issues. Women issues, problems which women face, women and the girl child mostly. The he and she campaign, then we invited our male counterparts. Mm-hmm. And it's not all of them who came, but most of them were there. Mm-hmm. And we were so excited because they were really behind our initiative.
Mm-hmm.
They even mentioned the speaker wrestling the Create Girls. Those girls who were starting to create, our Speaker of Parliament was one of those who championed the bringing back of the girls into Zimbabwe. So we also look at issues like the gender budgeting. You know, where at times when we are discussing the gender, when we are discussing the budget, like right now, we are analyzing the budget. We are going to give.
Talk about kufike ngesikhathi esingalunganga. Ngoba thina bese sijayele ukusebenzisa amarandi lapho nxa sebe zaqala ukusebenzisa ama point coins.
I think we have some, you know, something on one point, but we will, you know, take care of it. And I understand from those that are live streaming with us, PJ, that they still cannot hear us.
Yeah, there's no sound.
So we please be patient with us, and we will, you know, continue to see what the problem is and resolve it. But honorable, and this is papa papinda nyaya yema bond coins kuti zvafamba sei papa. Amino kana muchipo panari.
Chiripo nyaya
yema
bond coins
kuti kwai. Aiwa zviri kuitika kuno
pindirawo.
Zvekuti mimi tatisa kunzwe zvamamuri kutaura. Saka ndichangokumbira kuti mutaure nerurimirwa mai kuti chirongwa chakanakira sei mwanasikana.
All right. And then this is the women caucus.
Mm-hmm.
So, this is the women caucus. Taka invite my legislators, Mariva Burun. Avanabu Aves, but Vaka Wanda Vanga Vari, Posaka Zuru, Vakati Faja, Serge, and the Chitoranya, the Nunetama's mind, names of Scana, but this is how Vaka Toranya could see Babam Sikavaka in the Kuwait, Vaka Pandira Junior, Akaka, what do I give Manama Scana with Tandra Kuwait? Vaka Pastorana Neva over Scana to give a wound. Kuno ku Zimbabwe. Tichitoratidza kuti kana tikataura nyaya dziri kunoita vanasikana tichiimbovhawo vanhurume zvinoita kuti basa redu riite riri nani. Zvinoita kuti basa redu our job then becomes easy.
Tinenge
taudzawo vanhurume.
Ehe, tinokutendai honorable Mombo.
Okay, now you have gender budgeting. Gender budgeting, can I speak about budgeting? If you put out my sanitary way are in the future. Madame Adama programs and that we empower. So, the other was a better. But I don't know what room ever no room is, but I think that in this major city, she will advocate for gender budgeting. So, that the woman I had is a trouble that would be one room that is under in Abu.
Mombo bata makadaro nekuti tina honorable mai Monica Mutsvangwa vari panhare makadii mai Mutsvangwa
ndiripo zvangu kana makadiwo
aiwa nhasi tatsikwa neprovinsi dzese tabva tafara
aiwa zvakanaka chose
tinoda kuti mungotitsanangurirawo pamusoro pechirongwa ichi chamakalauncha nezuro tinoona kuti makakwanisa kubatana Zano PF, MDC, TMDC dzakangosiyana siyana muchiita chirongwa icho chizvi zvakaita kuti muwanikwe muchibatana semadzimai
chirongwa chatakaita nezuro chehe for she chirongwa chakatanga kugadzirwa icho neUN Women vachida kuti nyika dzese dzigotanga nyaya iyi dzichipushira kuti varume vana vasikomana vese vauye kwemakore akawanda kubva kuna Beijing nyaya dzemadzimai nyaya dzekusimudzirwa kwemadzimai dzaive nyaya dziri kungotaurwa nevanhukadzi isusu taakutaura kuti iyi nyaya inofanirwa inyaya yedevelopment gender equality hainei kuti mukadzi murume ine kuti kubudirira kunotora vanhu venyika iyoyo vese vangave vakadzi vangave varume macultures agara aripo matraditions agara aripo mafungiro evanhu ndosaka takafara zvikuru patakalaunch isu veZimbabwe Women Parliamentary Caucus nezuro nokuti takaona machiefs madzimambo edu vakanga varipo vakawandisa vese vari muparliament vakauya kuzosapota chirongwa ichi nekuti vanoziva patakamboita copac munyika muno tichitenderera nyika ino vanhu vese vairumbidza nyaya yekuti madzimai vagopiwa mikana yakafanana sevarume chirongwa ichi chakatanga chaitwa neUN Women chakazoenda kusadik pia parliamentary forum this year muna May takaitira kuSwaziland ikoko zvakare UN Women yakauya tichilonja nema chairpersons enyika 15 dzese dzesadik vakanga varipo machairpersons ema women caucuses zvikanzi talonja pano pasadik parliamentary forum asi tinoda kuti muchienda kumaparliament enyu kumamisha kwenyu muchinolonja chirongwa ichi chirongwa ichi tinoda vatinoti champions ndoma male champions vanofanirwa kufamba ivo vachitaura kunaka kwakaita mutungamiri wemunhukadzi tinoda vanakomana vachikura mumhuri mavazvarwa nehanzvadzi dzavo kuti vagoziva kuti hanzvadzi yangu unogona kuita injinia hanzvadzi yangu anogona kudzidza achitondikunda pamathematics panyaya yemascience subjects tinoda kuti vana vadiki vachikura vagopanana mikana agoziva kuti asatarisira hanzvadzi yake pasi asati vasafunga kuti hanzvadzi yake haigoni kuita basa rimwe unless iri manual job but kana riri basa rekufunga azive kuti takazvarwa tese tikapuwa zvipo zvakafanana namwari zvekuti kana une pfungwa dzakapinza kana mwanasikana wakapinza ane pfungwa dzakapinza anogona kuita injinia anogona kudraivha ndege anogona kuita zvakasiyana siyana saka taakuti zvinhu zvingazvitaurwe nemunhu wese kunyanya tata madzimai ataura futi zvandataura kuti pane makore akawandisa patakabva kuBeijing nyaya dzemadzimai dzichingotaurwa nemadzimai taakuti hezvo machifi vatinoti macustodians evanhu kumaruwa kwatinogara ngavaonekwe ivo vachifamba vachirumbidza nyaya dzewomen emancipation ngaonekwe ivo vachirumbidza kuti madzimai haafaniri kurohwa madzimai vanofanira kuita maclub vagodzidza zvinhu zvinovaendesera pamberi ngavaonekwe ivo vachitarisa nyaya dzekuti madzimai vawane chanzi yekudzidza kazhinji madzimai kumamisha vanotadza kudzidza kana pasina infrastructure yakakwana pasina mvura pasina electricity, vopedza nguva yakawanda vari kunotsvaga huni, vopedza nguva yakawanda vari kunochera mvura. Zvinhu zvokuti izvi taakuti multi stakeholders zouya pamwe chete kuti tinoda kuti madzimai edu apiwe mukana yakafanira. Yava kudzidzisa vanhu kana ari machief mamisha maanogara, maMPs edu mamisha, maconstituents avo, vachidzidzisa kuona mhuri nemhuri kuti pane vabereki vanogona kuti mwanasikana ari kugonesesa, vagotadza kumuendesa kuchikoro vogotora mukomana, nokuti musoro make anenge
achingotaiwaaaachikoro
mwanasikana ngaasare zvake aite zvekubika, aite zvekudzura mumba. Isu taakuti kana machiefs kana mamembers of parliament edu vachafamba vachidzika vachidzidzisa vanhu, vachiunza vanakomana, kunyanyi vanakomana ndo vatiri kuda on board. Saa seke zvataurwa namember of parliament ataura before me fuva ndionarebo ndokasibanda nanditeerera voicetaura
zvakanakavauye
on board varume ava. Hatidi kutaura chinhu chingozi ndechemadzimai ndechemadzimai. Munoziva paive neimwe nguva yekuti vaingoti zvikazi gender mukadzi akasunga zonzi gender uko kwakwakuti zvinhu zvange zvemadzimai. Zvinhu zvikadaro hazvingafambi.
Ndombopindira ipapo mai muchangwa.
Mutungamiri
akaaraaangwa
half of the population, we are more than half of the population is women in this country, and
mai muchangwa
want social and economic development, we need to involve them at that level as the decision making position.
Yes, if I may just come in there mai muchangwa, pane zvamataura kuti muri kushanda ne vamama muri kuti imi machiefs, muri kuvadzidzisa here kukosha kwakaita kuti mwanakomana awanikwe iye achidzidziswa achiri mudiki kuremekedza kodzero dzemadzimai nevasikana uyezve nevarume?
Ndizvo zvikurusa izvozvo zvatiri kudzidza isu sewomen parliamentary caucus. Chido chedu dai kuri kuti pangawanikwe mari kana matinoti maresources, chinoda kudzika tigoenda pamaroad shows tichidzikadzika kusvika pasi pagrassroots, tichitaura nekukosha kwemwanasikana, tichitarisa kuti mwanasikana pachikoro pavanenge vari vanoda munoziva makore nemakore hazvichinji overnight, traditions have been there. Saka zvinoda nguva, zvinoda basa rakasimba kuti tidzike dzike tichitaura nemunhu wese kubva pasi. Ndosaka tiri kuti iye zvinezvi taaku machiefs edu tinoshanda nawo nguva nenguva. Tinoda kuti tiite maworkshops edu pamwe chete nawo, tichidzika navo, tichifamba pamwe chete nawo. Nokuti chokwadi chete ndechekuti kana tichitaura nekusununguka kwemudzimai, hatireve kuti madzimai haasisiri traditional, hatireve kuti madzimai haasisiri cultural, because hapana munhu angatarisire culture yake pasi. But pane zvizhinji zvinotaurwa munyika muno zvichizi iculture kana kuti tradition, aiwa kusina culture yakadaro. And ndinotenda nokuti chief Charumbira variye president of the chief council vakanotaura manguva yakawanda kuti pane zvinhu zvatinongodzwa zvonzi ndiyo tradition, hai culture iyo iri wei yekuda kungoda kudzvanyirira umwe munhu. Saka tinoramba tichishanda navo pamwe chete and hondo iyi tichaibudirira. It's not an event, but it's a process. We'll continue working with everybody. Dazwa nyaya yekufara kwatakaita nenhamba yakanga yakazara ipapo yemamale members of parliament who attended the function yesterday, the launching. Tikaona speaker wedu, in fact speaker wedu patakalonja muna May kuSwaziland pasadi parliamentary forum plenary, he was one of the first few champions ema speakers vakaenda kunosaina. Naizvozvo vakaratidza chido chavo nechatingati commitment yavo kunyaya idzi, nekuona kuti tagona kulonja programu iyoyo. Tinoda kutendesesa UN Women nevamwe vakawanda madevelopment partners vari kutarisa basa retiri kuda
kuedzamuchangwa. Ndombopindira ipapo mai muchangwa, nekuti ndiri kuona PJA kuti ndoda kuti honorable vapindiro Dorcas kuti timbonzwa nerurimi rwechindevele kuti zvii chaizvo zviri kuitika. PJ, go ahead, mombomira henyu makadaro mai muchangwa. Thank you for your contribution.
Mukosikazi Sibanda kumbe mukosazana mukosazana umasibanda Masibanda, ubona uhlelo lolu luphumelela na ukuthi size siguqule imicabango yabesilisa singa njobana echilo unkosikazi Mthwangwa ukuthi abendulo kade bekhona, izinduna ezendulo kade zikhona, ama-traditional leaders ethu ubona umcabango lo ungaguqulwa na ukuthi abantwana abangabafana bayenze labo imisebenzi efana labe lamantombazana kungathiwa imisebenzi njengokugezisa imiganu ukuba ngonesi yiyo imisebenzi ekumele ibe ngabe sifazane kuphela lamantombazana labo babonakale bedlala eyabo indima kuyona leyo umsebenzi.
PJ, I think we've lost somebody. I could hear the phone clicking. I'm not sure who we lost. But Honorable Mchangwa, are you still there?
Honorable Mchangwa, I'm there. Yes, I am.
So it's your lucky day because I think Honorable Sbanda's phone just cut off. But we'll come to you. PJ, I don't know if you would like a question
I'll
for
just
Mrs.
ask. I'll just ask you the same question. Kuti, my Mchangwa, Murgona Ere, mafungiro evanhurume kudzimbau kuti angashanduke here kuti tinge tichidzidzisa vanakomana vedu kuti vange vachitoma mabasa akanga akangomirira kunzi aya ndeye vasikana ekugeza mapreti ekubika seni zvangu kumba kwangu ndinotoone mukomana wangu birthday rake ririko nhasi abeki anobika zvekuti ndiye anotobika kukunda vasikana. Tingakwanisa here kunge tichishandura pfungwa dzevana vedu vakomana tichishandura pfungwa dzaana baba kuti awanikwe mwana mukomana achigezawo mapureti achisuka manapukeni achichinja mwana munapukeni
kana tichitaura nyaya dzemarights emadzimai tichitaura nyaya dzeemancipation of women kana tichitaura nyaya dzekusimbisa madzimai kuvakwidzawo kuti vaende pamadecision making positions. Zvimwe nguva tinozvidukupisa topic yacho zvoita zvemangamanga zvoita senge tiri kurwira kudai murume wangu andigezera manapukeni toita senge tiri kutaura nyaya dzekuti dai andigezesa ageza maplates nyaya dzekukudza vana ndiana mai vanokudza vana vana vanozvarwa naana mai that's nature hapana baba vanogona kutakura 9 months nhumbu vana mai ndio vanotanga vakapuhwa chipo chekupuhwa kamunhu kadiki diki kanenge kari almost sometimes less than 2 kg ukaita nature kusvika katanga kuti mama kusvika katanga kuti dhadha kasvika kutanga kufamba achidzidzisa munhukadzi chipo chatakapuwa namwari ichocho naizvozvo chaita kuti vana mai kudhara vachiti izvo hazviitwi nemukomana its not kuti haagoni kuzviita saka naizvozvo kana tichidzidzisa vana vedu matotaura zvakanaka mukati wemikumbouku makamudzidzisa anotobika and anotozvifarira indogara ndichitaura sisi vangu vakurusa pandiri vakadzidzisa vana vavo vakomana vasikana vanobika zvinotyisa vanoklina zvinotyisa hapana chakaipa ipapo but chinhu chandinoona kana tichitaura nyaya dzeempowerment tikaita zero in on small issues dzekuti tinoda kuti baba vabike ini kana ndakatarisa ndiri mudzimai akasununguka chaizvo ndinotenda baba vakandiroora nekuti vakagara vachindisapota mungave mupolitics mandiri iye zvino mungave mubasa rimwe randakamboita mukati meupenyu hwangu ndichiona vachingondisapota nebackground yandakabva nokuti inini ndiri musoja ndakaenda at the age of 14 and a half, 15 years ndakanga ndaa musango mana achirwira revolution yezimbabwe ikoko takaona kuti masoja hazvinei kuti uri mukadzi kana kuti uri murume unotofanira kushinga kuhondo kwakanga kusina training yemadzimai ichechete iyo iyo ndingaite soft yevarume yoita nekuti kufa chete kana mfuti yotanga kurira haizoti auyo akatrenwa zviri mesi munzwirei tsitsi aiwa ndokwatakatanga kuona male and female colleagues vakamira side by side vachiona kukosha kwavo kuti kwakafanana saka izvi zvinoita as we go vana amai tichikudza vana tichivadzidzisa kuti kana ivhi nyange mwanakomana akatodzidza kuzviklinira akadzidza kuzvibikira gore raanobva pauri achienda kana kuri kuyunivhesiti haazosvagi
zvakadzi zvina nebasa rese nokuti pamwe akufunga kuti ndikatsvaga mukadzi ndokuti ndiuye ndigezerwe hembe dzangu ndokuti nditsvairwe mba mangu ndokuda kuti nditirwe basa zvinhu zvaanogona kuita zvomukanganisa upenyu hwake saka nyaya yemati ndosaka tinoda kufamba nematisi edu tinoda kufamba nematraditional leaders edu tigodzisisana its a process hazvingeiti overnight ende kati taura women ndodziva pakabviwa kuBeijing hadzine dzimba dzakatopudzika madzivaka vakanga vasati vanyatsonzvisisawo vakauya vakutoti mumba aive murume irogeze chindoo manapkin hazi hongu zvakanaka kubatsirana indogara nichipa maexamples chokwadi murume upi angati akaona mukadzi wake achishupika nebasa achienda kubasa ane very big position achida kudzoka kumba achida kutravhela orega kumubatsira kumba nevana handifungi ndakagara kunze kwenyika ndakaita madiplomat for 11 years imo mumba imomo taitobatsirana umwe ari kufidha mwana umwe ari kugeza something washin umwe ari kuaina umwe tabva kubasa tese saka zvinhu zvati kutaura its achievable it may not happen overnight but what we need to do is we need to work towards it we'll get there
aiwa timbomira makadaro tine muteereri wedu wekutanga sisi chioniso mpofu makadii
tiri pangu makadiwo
aiwa muri kunzwa iri mugangwe tatiri kubva kunzwa kuna amai mutsvangwa vari kutaura vari kuzimbabwe tipewo pfungwa dzenyu
ndaisakanzonzwa kuti kwestion chiyange yatandira pa because ndapindura pakati
tiri kutaura kuenzaniswa kwemarights evana nekuti pane chirongwa chakaparurwa chinonzi he for she campaign chiri kuinkareja vana vechikomana nevarume kuti vakurudzire kana kuremekedza kodzero dzemwanasikana nemadzimai
aiwa tinotenda iyo zvichwadi inyaya hombe ndakambonzwa mupatient yangu kunoku achitaura kuti izvo ndichataura nechirungu
go ahead
the success of a country is determined by how the men in that country respect their women.
Yes.
Amen.
Saka umbo waona kuti ukavanhu vechikomana kumusha mumba chaimo chaimo zvataura nai muchangwa kuti kwadzidzisa vana vako zvinenge zvakanaka asi at the same time tinozoona kuti mwana anokuraisa zvemabasa emumba zviya zviya zvakanaka naka asi kana achinge angove nemukadzi zvinobva zvachinja respect yanga achipa sisi vake yasiyana yanga achipa chi yaachipa mukadzi wake for example vanhume takabva kumusha nevana baba kumusha toya munomu baba havaite chimwe chinhu vauya muno morambana baba voroora murungu voroora muamerican vakumhanyamhanya kusvika mapureti
asi chii chinodaro naisisi chioneso
imentality yevanhu vechirume kumusha kwedu kuti izvi ndezvechikadzi zvakazvidzika ndichibvumirana nai mutsvangwa kuti vana vanofanira kudzidziswa kuti hapana chinonzi ndechemudzimai ehe zvechokwadi basa remumba nderemadzimai asi kana mune rudo ungada here kuti wakagara kwasha mukadzi wako achinetseka nekuita zvimwe zvinhu mumba ndevechikadzi vanhu noti madzimai dzinongo towanzoti zvavataura zvaa kuti tobatirazvo zvinhu pamusoro kuita neequal rights ngatige kuconfusa maissues tachitaura women empowerment ini hangu yakandisiyanira nekuti tanzi tafanana ndava baba mumba zvakasiyana izvozvo so vamwe vanhu vanovafunga kuti katikati women empowerment taakuti vana mai tatovo vana baba ndototonga baba because mari yangu yakawana kupfuurai murume wangu kwete bhaibheri rinotaura kuti mumba musoro wemumba murume is the head of the house and zvichagara zvakadaro hazvichinjwi asi ukamukudza murume wako saka uzobvira kuvana baba vachivo mwana achiona baba vachikudza mai vemai achakudzawo mudzimai wake iaenda through an abusive relationship mwana wangu ezvi zvanotaura kutizvo mama kandikaroora andidi kuti mukadzi wangu aende through zvandakaona nei muchienda through handiti maona nezvaanenge aona mozoona mwana anenge achitichi mukadzi anorohwa ndoti baba wangu vairoa zviri noma
akakura achizviona
akakura achizviona
asiwo zvekare isusu vanhukadzi tine dambudziko zvekare ini ndiri mai ndaamwe nezvino
waakusanduka
maitiro waakuti mwana wangu haangagezeswa mapureti ndiripo
amen honorable mutsvangwa imbopindirai pane yataurwa naPJ
she spoke very well I really was very interested in listening to her ndanyatoteerera manga muchitaura muchirondedzera nyaya dzekugeza mapureti
Again, ini ndoti tirikupedza nguva tichitaura zvinhu zvii. Kuita senge zvinhu zvedambe. Hazvisi zvedambe izvi, hazvisi nyaya yekunyaya yavataura namboitaura yekuti murume arora mukadzi wake anomurespekta achimuona nebasa guru raanenge achiita mukati meupenyu hwemumba mavo haambotadza kubatsira kubatsira mudzimai wake. Pangangodaro kuno kuZimbabwe vese vamuna ava vamwe vakakura pamwe vane vasikana vakawanda mudzimba vanenge vachivabatsira saka vakanga vasingaoni chanzi vasingaoni paine midi yekubatsira. Ini ndakazoona ndega pandakagara kunze kwenyika murume wangu aindibatsira kana mwana achichemotorawo kana inini ndaimbori allergies saka ndiyaita zvewash and dro ndaimbo ndikabata madetergents ndohetsura saka aita zvewash and oaina oita sei ndichiita pasaa kumusha akasvikuona mumba mazara vanhu saka aitofunga zvakatanga kuti saka kana vaenda fanika vanga vachitaura vari kunze kwenyika zvinoda kubatsirana chokwadi ukaona murume asingabatsiri mukadzi wake. Ndine vana vakawanda vana vamasi vehanzvadzi dzangu navanasesi vangu variko kunze kwenyika. Ndinotoona kuti vane dambudziko rakakurisa munonge muchimhanyisa mhanyisa zvese kuti zvifambe zvese nguva imwe chete. Chikuru kudzidzisa vana, ana mai tofanira kudzidzisa vana, zvinofanira kubuda musoro medu. Nyaya yamataura
yamwene
toona ndivo futi vanotanga kuti kana zvapa nechimwe chidanho ndiyo nyaya yekuti kana tachinja mafungiro because the process aise kuchinja mukomana chete ka nekuti matraditions takakura tete vakadzi nevacho tichikurawo tiri imomo nemadzimai acho anodawo kudii anoda kuchinjwawo mafungiro vatange kuona kuti saka nei kana mwana wangu atorora atiwo mudzimai atiwo nemudzimai wake tifanira kumupawo chanzi kuti vadi vavake imba yavo vaite zvavanoda. Zvandinodawo ini mukati memba yangu nemurume wangu ndozvinodawo muroro wangu mukati memba yake nemwana wangu so that porega kuita nyaya yekuda kuramba wakaita hold on iwewe uchingoti kuita protective of your son. There's a time when he's a baby, there's a time when he grows up, there's a time when he has to walk away otorwawo ende ndogara ndichitini mwana komana munhu komana anoda munhukadzi ewoman one woman at a time
wedza ndimai vakoka.
That's a very good one.
Any one time you can't have too many of them. They always respect and I speak like this and I'm a mother of four boys and I love my boys very much but I always want them to get an opportunity to understand the woman in the new woman in their life.
Yeah,
that's true. Their mother. They respect me. They always respect me. But I always also give that opportunity to the new woman who has come into his life.
Tiri ipapo, maybe let's also just read what we have from our live streamers. There's Kudzaisa Maita who's saying, Drukutadza kufona, ndanganchida kukupai a philosophical perspective. Thank you, Kudzanai. And there's Marian Kirk, nurturing yamai yakakosha. And then Marcy Wilkes, it's not just a woman's job to nurture kids. Fathers also have a role. Fathers nurture children too. Let's not sideline fathers. Their role is just as valuable. A home cannot just rely on mothers. And then she goes on again. She says, women empowerment doesn't mean we stop our cultural values. We shouldn't let others define our cultural gender roles as abusive. Empowerment is about being able to achieve your full potential without being hindered or discouraged. Being allowed to access the tools to empower yourself, you can still cook for your husband and feel empowered. That's Marcy Wilkes. Thank you for your contribution.
Thank you so much, Marcy Wilkes. She always writes in comments. I forgot her numbers, but I wanted to really to call you. If you can just put your numbers, Marcy.
Yeah, right there.
We'll call you back.
And I think we have Tendai Gono on the line. Saka Champoti, Vanyarika Nivedu Amiri. Makadi, this is Tendai. Hello? Makadi, this is Tendai. This is Tendai, Varukutifone, Varukwa Murewa. Saka Tudombuns, what Kwaka Mira say Kwa Murewa. Hello, Tendai?
Hello,
Nanda Tisi, Sindi Mukoma. Sorry, Mukoma. Sorry, Andrats. Makadiko.
Acho. Chodi som gare wa ndo na jo.
Ai wati pewo pfungwa dzenyu. Ehe.
Ma dinari.
Nare dzenyu mukoma tendai. Nare yenyu haisi kunyatsonzwika. Tichati ichioniso akufonere izvi. Nokuti nare yenyu haisi kunzwika.
All right.
Alo, imboedzai kutaura tinzwe. Mukoma tendai. Ya, taura yenyu. Asi mungoti ga 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 timbopa madzimai mukana. Aiwa, pakanaka. Honorable Mutsvangwa manzwa zvataurwa namukoma tendai.
Thank you very much, mukoma tendai. Ndoti tiri kuda izvozvo, toda kufamba nevarume vedu. Tinoda varume vedu, tinoda hanzvadzi dzedu, tinoda vana baba vedu, tinoda vanakomana vedu, tinovada zvakanyanyisa. Toda kufamba kana madzimai vachitaura kuti tinodawo kuitwa empowered. Hatisi kutaura kuti madzimai vaende patebho vagobvisa varume patebho kuti vasadya, aiwa. But kuti vagarewo patebho vagodyawo pamwe chete nehanzvadzi dzavo nana baba vavo nevanakomana vavo. Saka ndinoona nyaya iyi iri kunyatsokusvika zvakanakisisa. Ndakambotenderera muZimbabwe ndiri mukuru, ndanga ndiri vice co-chair patakanga tichiita zveconstitution making process yanga iri spearheaded by COPAC.
Zvii zvamakaona pachirongwa ichi?
Kazhinji vaitaura nekusunungukuti madzimai vanofanirwa kupiwa mikana, marights emadzimai, kuti madzimai tinodawo makanzira emadzimai, tinodawo headmaster emadzimai. Vaitiwo vanhurume vaitaura. Machifu vachitaura nekuti vanhu vasarwa vainyatsoti nyaya yedomestic violence act yakanaka chose. Inoita kuti mhuri dzisarwe, hatidi mhuri dzinorwa, hatidi madzimai anorohwa. Zvaitaurwa kunyanya nevarume and zvakanyanyotipadza izvozvo.
Aiwa, pakanaka. Ndofunga sisi chioniso hameno kana muchiri panhare, nokuti ndiri kunzwa kunge foni yenyu iri kuita inigikiri eko ipapapa. Muchiri panhare here?
Ehe,
mombotipowo pfungwa dzenyu pane zvataurwa namukoma tendai uyezve namai Mutsvangwa. Takamirira kunzwa kuna honorable Sibanda.
Ndikubvumirana navo chaizvo chaizvo kuti dzimwe nguva madzimai tichitoita problemu wekuti tinenge takukonfusa women empowerment nekuda kutonga muZimbabwe. Anoti saying kuti women empowerment is going to take over kuti baba vemu vari mumba. Saka yagree nazvo kuti as long as mukadzi kuti uri mukadzi muproverbs woman unoziva nzvimbo yemudzimai. Those are two different things. Ipai baba nzvimbo yavo. But you are what we are fighting for empowerment. For example, kuti madzimai ngatibvisanei kuti ukaona murume ane mukadzi wake onyengwa onai ndicha kushandiswa nezvoda zvakadai. Be independent, zvinhu zvakaoma. That's what why want to empower women. Be independent, try to do your own things. Usarelaya nemunhu muri wekadai usinai usati wave nemba. Dzidzawo kubika mafeku uchinotengesa. Kwete kumirira kutoita zvake kuti tishandiswe nevanhurume muzvakaipa nokuti handingangodii hangu.
Aiwa.
Kuti varume zvazvo zvatoda kudzidzisa madzimai kuti toita sei kuti madzimai tive independent. Ivi cho tisina varume vachona tinganira sei kuti tisangonzi pese pese chakati. Uku varumewo vasangoti munhu ukataura chinhu unguta disagree nemunhurume mashoko anongobuda haure.
Aiwa, tinotenda. Sisi chioniso tine mumwe muteereri Sakile. Sisi Sakile, makadi.
Hello.
Ndi Sakile. Munoitwani? Munoitwani mukoma? Hello. Munoitwani? nhare dzavo dzinenge dzirikuramba dzinenge dziri kuramba. Handisi kunzwa, ndiri kunzwa kunge pari kunzi Tendai achiripo, asi Tendai hatinokwanisa kutotaura naye nekuti hatina kumubata kunoku, saka ticharamba tichiedza tombodzokera hedu kune vanyarikani vedu. Pane imwe nhare zveyadona hatisi kuzoti ndeya.
Mai Mutsvangwa muchiripo?
Halo Mai Mutsvangwa muchiripo here? Ndofunga ndedza Honorable Mutsvangwa. Ndizei Chioniso muchiripo here? PJ tinenge taatega.
Hawo tinhle nditateleli thuba lokuti ngeke ngitifadla-fadla okwade kukhulunywa ngaphambileni okukhulunywe nkosazana Chioniso Mpofu okukhulunywe Honorable Mutsvangwa. Ube njalo okukhulunywe ngomunye umlaleli okhole ini ukuthi yena kodwa singakhohla isiko lethu amasiko ethu njalo lokuhloniphana lapha emulini lanxa silwela amalungelo ethu bonke bayavumelana la i-Honorable Mutsvangwa kanye lo nkosazana Dorcas Sibanda akade khona ecingweni la incingo zethu khanya zingasahambi kuhle lamhlanje. Ikanti ke yena uthi bonke bathi bayavumelana ukuthi yebo asilondoloze isiko lethu kodwa-ke ngasikhathi sinye kumele sihloniphe njalo amalungelo abesifazane ngoba amalungelo abesifazane asiwo malungelo abesifazane kuphela ngamalungelo omuntu wonke ngakho-ke kumele alondolozwe. Ikanti-ke nxa sokukhulunywa ngamalungelo abesifazane abantu abaningi bavame ukucabanga ukuthi engxenye sikhuluma ngokuthi njengomana mina ngihola imali eningi ngile holo eliphezulu kwelikela kababa yikho-ke mina I'll be calling the shots endlini khona lapho hatshi akunjalo. Umuntu lo muntu ulendawo yakhe emulini. Nxa umntwana ulendawo yakho, nxa ungubaba ulendawo yakho, nxa ungumama ulendawo yakho. Akula oza kuthathela indawo yakho, akula ozathwala ozazithwala okwe 9 months ngaphandle kukamama. Ubaba ngeke athwala 9 months, angeke aletha umuntu elizwe emhlabeni njengomama. Yikho-ke yonke indima edlalwayo ngumama, indima edlalwa ngubaba kumele ibe ngeyakhe njalo kumele sihloniphe khona lokhu akula ngenye indlela.
Aiwa iroida ama-PJ tanzwa sisichoniso vachiti madzimai kuti chirongwa ichi chienderere mberi munhu ngaadzidze kuitawo mabasa emaoko kudzidzisa mwanasikana wake mukukura kuti aiwa haungagari wakamirira kuti ndichazoitirwa nababa kana kuti nemukomana uyo kana kuti so ndozvaanga ari kutaura kuti dzimwe dzenguva unozoona madzimai achidedzwa iwo nemazita asina kururama nenyaya iyoyi yekuti unenge usinawo chaunacho. Asi nhare dzedu pari zvino ndo dzisiri kunyatsoita zvakanaka, asi ndiri kuona sisimasi wilks vari kuti I have inboxed the number. Zvino kuinbox sisi handizi kuti tinosvika ikoko here nhasi PJ. And then Joana
Mutsvangwa vachiripo asi vada kuita run out of battery.
Okay, tingoti gaga navo. Mai Mutsvangwa muchiripo here apa? Okay, nokuti tamboedza kuti Mai Mutsvangwa tisingatombokunzwai. Saka mumboti petera kana ibhatiri yenyu risina kumira zvakanaka kungoti imi sevadare uyezve muchishanda nemadzimai imomo muparliament zvii zvimwe zvamuri kuita kunyanya kurudzira remekedzo yekodzero dzemwanasikana?
Chikurusa chatiri kuda isu vana vedu kuti vanasikana education. Tikukurudzira vanasikana vedu kuti vasaite shan vasabve kumasubjects akaita senge maths engineering. Tinoda zvipo zvevanasikana zvibude. Tinoda kuti nyika ino idevelope economically well. Madzimai munyika medu they are more than 50%. Zvichireva izvo kuti nyika haingadevelopi ichisiya another 50% behind. Saka tiri kuti tibudirire as a country. Tinoona nyika dzakaita sana kunodzi countries ana Sweden ana Norway. Kune nyaya dzekupamikana zvakanyanyisa mungave mucabinet, mungave mumaboards emaparatorial institutions egovernment. Unoona mune mikana yakasiya. Ndinotenda kuti hurumende yedu yakaendosa constitution yatakabuda nayo 2013. Inazvo zvinhu zvese izvozvi. Chatirikunyanya kukurudzira kuti pagoitwa realignment of all those what came out in that constitution so that zviitwe implemented. Mitemo mikurusa yekusimudzira madzimai yatovemo munyika muno. Chinodiwa iye tinoti enforcement kuti zvichiitwa.
Ndo zvatinonzwa.
Mitemo yakaiswa yakawanda tinotenda hurumende yakaona kukosha kwemadzimai ikaisa mitemo yakawanda. Asi mitemo ikagumira papepa isina kuzoitwa implemented zvinoreva kuti vaya vanenge vakatarisirwa kuti vabhenefite havabhenefiti.
Aiwa tinotenda.
Isusu sema members of parliament chedu kupusha kuona kuti tapusha mamotions kuona kuti taisa executive yedu under pressure kuti itwe iuye nemabills ivava paitwe realignment tigoona kuti vanasikana vemunyika muno vanofamba zvakanaka pamwe chete nevanakomana vachibudirira nyika yedu ichibudirira tichifamba tese pamwe chete.
Aiwa tinotenda. Handisi kuziya pane vamwe vari paline here apa because tiri kunzwa vamwe vanhu vari mubackground. Hallo.
Hello.
Ho ndimi sisichoniso.
Ndisichio.
Ah, zvino muri kubata zvakawanda ikoko.
Zvinobuda zvese pamhepo.
Zvisina iyi. Ndabuda, ndapangu ndeke.
Okay.
Vanga vapinda ndakagara imomo vambi vasvika.
Alright. Amungoti muchidimbu pane zvatataura izvozvi nhasi zvii zvakanyanyokosha. Makatarisa zvamuri kuona ikokuno kunze kwenyika panyaya dzekuremekedza mwanasikana nezviri kuitika kumusha.
And I think chikuru ngatidzidzisei vanasikana. Like women empowerment inangu ndochitikusha ndonyanyotsvaga. Kunyanya kune vaya single mothers. Munhu wemudzimai tsvaga kuti who are you? Hazvirere kuti kana wave a single mother kana kuti murume afa itwi zvipenyu hwako hwaguma. Hazvirerezve kuti kubudirira kwako hunge uchishandiswa neumwe munhu. Ngatitei maprojects isusu vanenge vachikwanisa tibatsire avo vari pasi. Hanzi mubhaibheri and thy sister's keeper. Ngatitsvage maprojects ekubatsirana kuti vasikana tambo kwanisaita zvakati zvakati. Mai mutsvangu aimhei kuti muripo muri muministry inini. Tibatsirei kuti tiite zvinhu zvaisakaita saizvozvo. Tiakwanisa kuzotsira vari kuchikoro. Ngavarege kuti vashandi kuti hazviite kuti vasaende kuchikoro. Muno munyika kuamerica mufungeka munhu anoenda anoita vana vake odzokera kuchikoro anokwanisa kubhadhara pati zviri affordable. Tichakwanisa kuti ikwana maways ekuti vana ivanhu vavadzokereka vazive kuti ndichariitira mhuri yangu kwete kuti zvandaomerwa ndakutsvagawo sugar dad kuti zvinhu zvangu zvifambe. Munhu tichatswanisa kuita saizvozvo kutibatsira titi empower nemaprojects ndoatonyanya kuda kuti mai mutsvangu atiudze maprojects amunoda kuti isusu tiri kunoka tinoda kubatsira kumusha. For example ndoda kuita kuti ndoda kuita chibhorani kuzengeza oza kuna mvura nadzimai ndikushanda navo but ndakavhagwa zvikaramba kuita.
Aiwa sisichioneso nguva yedu ndo isisina kumira zvakanaka asi honorable manzwa zviri kutaurwa apa. Madzimai ari kuti isusu tiri kuda kushanda.
Isu se women parliamentary caucus takamirira madzimai ese kunyange ive vana vari kunze kwenyika takatovamirira. Tinoda kuwana dai tichiwana wei yekuti tinocommunicata navo vachitinyorerawo nepfungwa dzavo nepavanofunga kuti vangabatsirwe napo nokuti izvozvi tane yatinoti national foreign policy yekuti tingaite sei kuti vana vezimbabwe vakaenda kunze kwenyika vachitsvagawo kurarama vanoda kuti vagogadzirira upenyu hwavo kuno kumusha yatinoti vangaite sei vanoda kuti vabatsire vabereki vavo nekuchera zvibhorani sekutaura kwavari kuita vangazviite sei. Tingafara tikawana that communication nokuti tinozvitora tichipinda nazvo muparliament ndimo munomubva mamotion ekuti aita tarisa nyaya yekuti pawanike opportunity yakati yakati tiwane nyaya yekuti vanoda kunza mari yavo kana vanoda kupuwa
mariubhadhara zvamuri kutaura zviri kunakidza
izvizvavanenge vaida kuti vaite kumusha nekuti kumusha kumusha toziva kuti mwana wese wezimbabwe anoda kudzokera kumusha kwake.
Aiwa, tinotenda. Nguva ndodzadyanana. Asi zvatichaita isusu tichatora nhamba dzenyu dzenhare toisa ipapa palive feed up dzamunokwanisa kuti mutaure nemadzimai vanenge vachida kubatsira vari kunze kwenyika nyanya panyaya
dzeikoroanow
we have to close the program. Thank you so much, honorable, and thank you, Chioniso. PJ, this has been really a very interesting program. And we heard there from parliamentarians. And PF, Mai Monica Muchango, who's also the chairperson of the Women's Parliamentary Caucus, just giving us their ideas, and also from Chioniso, Pofu. And some of our...
And Honorable Dorcas Sibanda, whom we started with, and our time doesn't allow us to go on, but all I can say is good night.
And good night.